Nyika dzakabudirira dziri kupa chivimbiso chokuti tichamisa masimba anobva kumarasha, zvichireva izvo kuti chiutsi chinokonzera kushanduka kwamamiriro okunze chinenge chichidziswa zvakanyanya, nekuti chakawanda chacho chinobva kunyaya dzemasimba kana kuti dzamagetsi anobva kumarasha. Izvo tiri kuzviona kune avanoti co-pledge. Nyika dzakaita sana Germany, vana Britain nedzimwe dzakawanda wanda dzakadaro dzakava pachivimbiso ichocho. Tinoonazve zvimwe zvivimbiso zviri kubuda zvinobva kune vamabhizinesi.
Mungapa muenzaniso here ipapa wezvakavimbiswa?
Takaona vamakeni vanga vari ivo mutungamiri webhanga guru reEngland vachibatana nevamabhizinesi, vachipa chitsidzo chavo kuti vamabhizinesi vachaita kuti mari yavo inosvika 130 trillion ichange ichishandiswa nyaya dzekuitira kuti kuchinja kwamamiriro okunze kumiswe, zvichireva kuti mashandisiro avachaita mari dzavo vachamashandisa nenzira dzakanaka, zvinosanganisirawo nyaya idzodzo dzokusashandisa marasha, dzinosanganisawo nyaya dzokushandisa vakaita savana hydrogen, vana renewable energy nezvimwe zvakadaro, dzinoita kuti nyika iite zvakanaka panyaya dzekuchinja kwamamiriro okunze.
Ko nyaya yekutsungirira kana kuti resilience, tichitarisawo dzimwe nzvimbo dzatobatwa nedambudziko iri, yakazeiwawo here?
Nyaya yeadaptation kana nyaya yekutsungirira, nyaya yeresilience yakakosha, yapuwavo kukosha kwakangofanana nemitigation kana kuti zvingaitwa kuti tisaisa zviutsi muchadenga. Saka nyaya dzokutiwo vanhu vabatsirikane kana kuchinja kwamamiriro okunze kuchinge kwaitika, izvozvo ndo zvinonzi adaptation. Vanyika dziri kubvumirana kuti izvozvo zvakakosha, zvinofanira kungopuwawo ukoshwa hwakafanana nemitigation. Saka ndo zvimwe zvatiri kuona kui zvichiitika
kunze kwedzi hurumende naivo vemabhizimisi ava. Takaonawo kuine vemasangano akazvimiririra vachimiramira chaizvo, vanga vachitiwo kudii?
Vemasangano akazvimiririravo vatingati vamaNGO nevamwevo mafarmers mayouth vari kuti izvi tiri kuzviona zvataurwa, asi hatisi kuda vanhu vanoita kusimba kana simba rakawandisa rinowandira kumuromo sepinjisi.
Munorevera pava mashungu mungatsanangura?
Vari kuti hatisi kuda kungotaura chete, zvataurwa izvi zvamatrillions toda kumavona achiitika. Zvataurwa izvi zvekuita phase out call kana zvekumisa masimba anobva kumarasha, tinofanira kuonawo zvichiitika. Ndo zvakatarisirwa navavo vanomiriravo vanhu vatingati vanobva kuma non-state actors kana kuti ma-CSOs vemayouth namamwe ma-activists.
Ko imiwo senyanzvi munyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze, muri kuona paine ramangwana rakajeka here apa?
Senyanzvi dzinoonavo nezvenyaya dzekuchinja kwamamiriro okunze, tiri kuti musangano uno unoratidza chiedza nenyaya yekuti pari kupuwa zvivimbiso. Zvivimbiso izvi hatina kumbonyanya kuzviona zvichibuda zvakanyanyisa semabudiro azvaita, asi chakakosha ndechekuti kana zvivimbiso izvi zvikabuda zvavimbiswa nenyika nezvevemabhizinisi, kana zvichinge zvaitika namataurirwe azvaita, zvinoratidza kuti pane chiedza.